nyaya yekuti muzvinafundo Professor Jonathan Moyo vari kupomerwa mhosva yehuori inoda kungwarirwa nekuti tinoona isu kuti makore mazhinji akawanda hurumende yeZANU-PF yanga iine mukana wekushandisa mapazi ehurumende kuita basa remukati mebato rekupishana kwavanenge vachiita kurwisana nezvimwe. Saka hatifani kungokurudzira kumhanya kuti inyaya yekupedza huori, nekuti zvichida inogona kunge iri nyaya yevari kurwira simba.
Vazvina vakobvu, munoona senyaya
sei kuona kwandiri kuita? Ndiri kuona sekuti hurumende iri serious yakazvipira kuti irwise huori.
Vamavhinga,
ko chiko chatiri kuti hurumende nai munongona zvina vakobvu? Nekuti chatinofanira kuona ndechekuti pane mangange aripo. Nyaya yehuori kubva kumakore kuma1980 chaiko kuchinzi kwaitwa nyaya yainzi yeWilgate scandal, nyaya yekunzi kwaibiwa motokari dzichitengeswa kwaitengwa motokari nemakurukota ehurumende vachitengesa nemitengo iri pamusoro kuti vawane mari yekuisa muhomwe. Hatina kumboona hurumende yava Mugabe ichimira semusambangwena kuti nyaya dzehuori ngadzipere. Pakaitwa vakaita tsvakurudzo vakaona kuti paitwa huori asi hapana akasungwa. Makore ese aya kunyanya panyaya yemari huru, mari refu yemangoda inonzi pachirungu $15 billion yakanyangarika kunyaya dzemangoda, hapana akasungwa. Asi ivo Mbune Gushungu mukuru wenyika vakataura kuti ko mari yakaende piko iyi? Saka zvinokutaridzai vaZulu kuti nyaya dzehuori dziri kushandiswa kugadzirisa zvematongerwo enyika.
Mukoma Steven,
atingati zveshuwa pane mari yakabiwa, handioni pane factionalism. But even dai yanga iripo kuri kuti mafactions acho aripo ende pane kurwirana simba, hazvirevi kuti munhu unenge aba in those circumstances aregwe simply because uri kune imwe faction kupati.
Vamavhinga,
naiwe munun'una Steven, ungwarire kudzingwa kumusangano wenyu iwe. Ungati vamugabe vakanyepa kuti kwakabiwa $15 billion
dati vamugabe havasi mupurisa
wenyika.
Handina kuti vakanyepa, ndati havasi mupurisa chete.
Aiwa zvoonaka, havasi ini neweka havasi ngana ari mumugwagwa, mutungamiri wenyika. Mashoko avanotaura aremekedzei. Vakati kwakabiwa $15 billion. Saka inyaya yatinotoziva iyoyo, tinoda kuti vanhu vasungwa vari kuregerere kusungwa.
Mukoma Steven,
dambudziko riripo nderekuti mukuru wenyika paanenge achitaura unoshandisa information. Saka dzimwe nguva vanogona kumisleadwa, nekuti kuti kuzonzi munhu unofungirwa kana kuti waita mhosva panoshanda kakufungidzira. Saka vanhu vakafungidzira kuti kwakabiwa mari inosvika $15 billion vakaudza mukuru wenyika akazvitaura that way. Hakunganzi mukuru wenyika uri kunyepa, asi at the end of the day there is supposed to be an investigation. And in the absence of that, we cannot say government yakaziva kuti pakabiwa mari ikarega kusunga vanhu, nokuti iko zvino kunongofungidzirwa kuti kwakabiwa mari. Pane kakuzvipiringisha kari kuitwa nemukoma wangu iyi uri kuti hapana corruption iri kuitwa nezanupf.
Handiri kudaro, corruption ndo kumusha kwayo.
Sekuona
kusunga
vanhu vakawanda kana vanhu vakaramba vachiita corruption. And sekunzwa kwatakamboita mazuva akapera aya, havasi Professor Moyo voga neministry yavo vaiinvestigatewa, vanhu vakawanda. Saka ndofunga kuti pachatobuda dzimwe nyaya dzakawanda.
Ngatimboota riseiro bazi racho reZEC. Vamavhinga, mungati rinoshanda rakasununguka here sezvinotarisirwa pabumbiro remutemo?
Hapana kushanda kwakasununguka kuripo.
Mukoma Steven, tichitarisa nyaya yeZEC, taurai zvenyu.
Ndinoona zvaki yakazvimiririra ende isingashandiswi nemunhu.